get it. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wemuvhuro, zvita 6, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vange vari kupinda munyika vasingamanikidzwi kuvhenekwa zvakare COVID-19 kumbogariswa kwavo vega, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvinoda kuitwa. Munhu mumwe chete akafane chirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzotarisirwa kuvheneka mutumbi wemurwere wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga kuti dzione kuti chii chakakonzera rufu rwavo. Dare repamusoro rinochenura mutori wenhau Hope Chingono panyaya yaanga achipomerwa yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vanga vari kupinda munyika vasingamanikidzwe kuvhenekwa zvakare COVID-19 panhandare dzendege kana pamabhodha nekumbonziwo vanogariswa kwavo vega kwemazuva gumi, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvose zvinotarisirwa kuitwa. Bazi rezveutano svondo rapera rakazojekesa mimwe mitemo iyi nezvimwe zvezvinhu zvinoda kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Mahomva.
Hachingati kunono vaiwa, kana makatarisa iya inonzi statutory instrument yacho yakabuda ichinyatsokupa gwaro racho, netingati madetails acho kuti vanenge vadzo kwavanoda kutestwa futi vanozoiswa maquarantine, mukanyatsorongorora gwaro iro rinenge richitaura kuti awe minutes of health and child care, ndo anozonyatsokupa mamwe madetails acho, ndozviri kutoitika izvozvo.
Asi pane zvimwe zvaiitwa here pari zvino, Dr. Mahomba?
Mazuva mairi mashomapfuura takatoona ministry yedu sezvo wariwo wari pasi, wariwo tingati ndowari kumhanya nendima kumapost of entry ikoko nemaport health officers avo, wakatonyora gwaro rakaenda nyika NBS ichitaurira mapm maprovincial medical director edu netimu dzavo kuti vanofanirwa kubata vanhu zvakaita sei, vanofanirwa kuita sei, zvese izvozvo. Zvakare gwaro iroro statutory instrument inototaurawo kuti pane dzimwe nguva unogona kuita inonzi self quarantine. Saka ndizivi kuti kana vanhu vachitazvi hatisati akuendeswawo maquarantine, kwava kuda kuendeswa kumaquarantine here? Kana kuti tingangoona kuti haoni nitrovelsi zvikada pane zvino naira negwaro restatutory instrument vari kuendesa vakawanda kudzimba kuti waite self quarantine, wachiona kuti zvimwe zvese zviri mugwaro here, kuitira kuti pawaya washomo vanenge vachida kuiswa mumainstitutions equarantine vanenge vachizovamaneja zvakanaka, nekuti tinenge tichida kuti tibatewo vanhu vedu zvakanaka.
Kose zvakakosha kuti munhu akanzi amboende pasina vamwe kana kuti muquarantine aite izvozvo, zvakakosha sei izvozvo?
Zvakakosha kanyenye, nekuti tinenge tichitika kana ukanga wauya uine chirwere ichocho unogona kuchiparadzira. Saka tinenge tisingadika kuti chipararire nyika yese iyoyo. Saka zvakakosha zvakanyanya kuti munhu anenge anzi ngaquarantine ngaagare panzvimbo ipapo. Angango ari kuquarantine ari kumba kwake, ndaagare pamba pake ipapo, asafambi famba achiparadzira chirwere shure.
Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zvina nemazana manomwe nemumwe, kana kuti 4,701. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 525, vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nepfumbamwe, zvine makumi mana nematanhatu, kana kuti 139,046. Vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nemana, zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 3,874,694, vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba iyi kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi masere nemana, zvine makumi mana nemashanu, kana kuti 2,884,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Nyanzvi dzezveutano dzinonzi dziri kuronga kuita ongororo, kana kuti post-mortem, chero nguva kubva nhasi yekutsvaga chakauraya murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira vaDewa Mavhinga, avo vakashaya nemugovera vari kuSouth Africa vave nemakore makumi mana nemaviri. Mumwe wemhuri ane ruzivo nezviri kuitika audza Studio 7 kuti danho iri rinogona kuitwa nhasi kana kuti mangwana, shure pezvo mutumbi wavo wozotarisirwa kutakurwa kuenda kumusha uko vanotarisirwa kuzoradzikwa. Izvi zviri kuitika panguva iyo vemasangano akasiyana-siyana akashanda pamwe chete navamavhinga ari kutaura pamusoro pekurasikirwa kwavo nekushaya kwegamba rekodzero dzevanhu iri. Mumwe vari kuchema-chema kushaya kwavamavhinga ndiva Dennis Juru, mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association. VaJuru vanoti kushaya kwavamavhinga ipfumo rakabaya vanhu vakawanda pamwoyo, sezvo akanga ari munhu akanga achibatsira vamwe asingatarise kuti wabuda mbamani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tarasikirwa nebango repakona, tarasikirwa nebango guru mumusangano reInternational Cross Border Traders Association. Vamavhinga vanga vari munhu wekuti anga achibatsira chero zvisinei nekuti uri wesangano ripi, uri werudzi rupi, unotaura chirudzii, une ganda rerudzii. Amavhinga vanga vachimira nemunhu wese vasingatarise kuti uri murefu kana uri mupfupi, uri mukadzi kana uri murume. Tarwadziwa zvikurusa kunyanya hangu inini saDennis Juru, chero ukati washaya hupfu Amavhinga vaibatsira vasina kana rusarura kuti ndiwani washaya hupfu, zvichibva nekupi zvafamba sei. Saka ndine urombo chaizvo nekushaika kwavamavhinga. Tinoona kuti dambudziko rawira vanhu vakawanda rekushaika kwavamavhinga. Tichaona musiyano hweupenyu mushure mekunge vamavhinga vashayika. Zvichatora nguva kuti tiwane mumwe munhu anonzi anokwanisa kutora basa ngarachiitwa naamavhinga mukati mevana veZimbabwe, mukati mevana veAfrica, kunyanya muSouthern Africa muno mavarwira kodzero.
Ndeyapi mabasa amunganongedza amungati makuru akaitwa navamavhinga kana anga achiitwa navamavhinga kuvana vemuchamhembe kweAfrica nevana veZimbabwe sezvamuri kutaura
izvo? Izvozvo vanga vachirwira kodzero dzevana veEswatini. Tinongoza zvose kuna Mwari kuti aiwa navo vana veEswatini zvichaita mushe, Mwari vachatipa vamwe vamavhinga. Vana veZimbabwe mushure mekunge mapemiti anzi haasi kurenyuwa, tese tanga tangotarisa kuti amavhinga vachabatsira kuti mapemiti arenyuwe, vataure nehurumende yeSouth Africa semunhu anga achiremekedzwa zvikurusa pasi rese, chero kuEurope, chero kuAmerica, chero kupa amavhinga vanga vachizikanwa nekurwira kodzero dzevanhu. Saka shoko ravo rimwe chete chairo hapana anga asingaridairi. Tarwadziwa, tabayiwa.
Ndezvipiwo zvimwe zvamunorangarira nazvo vamavhinga?
Ama vinga waiti ukavaona vakabata ma earphones avo waiti pamwe ndi journalist vachitaura nema journalist munhu anga ari kwese kwese vakabatana nevanhu vese taraskirwa zvikurusa pana vamavinga
avo vanga vari mutungamiri we International Cross Border Traders Association va Dennis Juru vari parunare mu Johannesburg South Africa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Dare repamusoro rehigh court nhasi rarasa nyaya yanga ichipomerwa mutori wenhau anoshanda akazvimirira Hopo Chingono yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vajustice yavonga musitu vatura mutongo wekuti Chingono achafanira kutongwa nemhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vamusitu vati mutongo wemutongi wedare ramajistrate amai vongai muchuchuti guriro wekuti Chingono aenderere mberi nekutongwa nemhosva yanga achipomerwa usende kweparutivi. Vachiti vachuchisi venyaya iyi vakatadza kugutsa dare ravo kuti pane mhosva yakaparwa naChingono paanonzi akashandisa dande mutande rake retwitter gore rapera kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Amai guriro vakanga vatura mutongo uyu zvitevera chikumbiro chakanga chasvitswa kudare nemagweta aChingono achiti mapepa akasvitswa pamberi pedare nevachuchisi anga asingaburitse pachena kuti ndepapi pakakurudzirwa kuratidzira zvine mhirizhonga naChingono. Pane zvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter zvakazoita kuti Chingono akwire kudare repamusoro. Hurumende yanga ichiti Chingono akapara mhosva iyi paakakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoratidzira musi wachikunguru 31 gore rapera pakanga pashevedzerwa kuratidzira nesangano reJuly 31st Movement iro rinotungamirwa navaJacob Ngarivume. Rimwe remagweta aChingono vaDoug Coltart vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
The High Court dismissed the charges of incitement to
public violence. Dare repamusoro rarasa mhosva yekukurudzira mhirizhonga yanga ichipomerwa Hopo Chingono. Takanga tasimudza nyaya mudare remajistrate kuti mhosva yanga achipomerwa haina musoro ikaraswa tikatora mutongo wedare iri kuti unoongororwa nedare repamusoro. Saka mutongo wedare wamusitu wavirirana nesu kuti nyaya iyi yaifanira kuraswa ndokusendeka mutongo uyu parutivi.
Vakoltati vatiwo vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vatiwo mutemo wakashandiswa mukupomera Chingono mhosva mutongo uri kushandiswa kutsikirira vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Vamwe vakambosungwa nemutemo uyu vanosanganisira vaNgarivume, mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Scala, mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nenhengo yeboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborera Haruzivishe. Vaharuzivishe vari mujeri pari zvino uye vari kupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa wekugara mujeri kwemwedzi 14 mushure mekunzi vakanga vakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. VaMabhenge vati mitemo haifaniri kushandiswa ichitariswa kuti munhu abuda mbamani.
Zvinokatyamadzwa kumadza kuti ivo vasungi nevaruki vemhosva vanombonyanya kuufaririra chiiko mutemo iwoyo kana usingashandi zviri pachena samaonero atinoita aya. Ndosaka vazhinji vachizongoti mitemo isina maturo ese, mitemo yatingati pachirungu isiri aligned ku national constitution, mitemo inofanirwa kubvarurwa yobva yarasirwa kwakadaro uko kuitira kuti nyika irarame mune zvakanaka vanhu vachinge vachifara vasina anovambunyikidza kodzero dzavo nenhau dzemutemo inenge ichingoripo kushandiswa seshamu yekupura avo vanenge vachinzi vanopikisa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu.
Chingono uyo akagara mujeri kwemazuva 45 gore rapera zvitevera kusungwa kwaakaitwa nenyaya iyi achina imwe nyaya mumatare yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kuburikidza nezvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter pakasungwa mutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya nenyaya yekunzi vakabatwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe rairema makirogiramu matatu vachida kuenda naro kuDubai. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare mufundisi wesvondo weGoodness and Mercy Ministries Prophet Tapiwa Freddy, au vanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Prophet T Freddy, vaziviswa nedare Major Street kuti kutongwa kwavo kuchatanga musiwandira 6 pamhosva yavari kupomerwa yekubata chibharo mutori wenhau ZBC Rutendo Makuti. Izvo zvinotevera kuziviswa kwaitwa dare nevachuchisi venyaya iyi kuti hurumende yapedza kuferefeta kwayanga ichiita nyaya iyi. Prophet T Freddy, au vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi, vanonzi vakabata chibharo mutori wenhau uyu uyo akaremara kumba kwake kuMount Pleasant mushure mekunge vamutsvetsva akaramba, uye vanonzi vakamutyisidzira kuti vaizomuzadza mweya yetsvina kana akaramba kudanana navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vanasikana nemadzimai echidiki mudunhu remashonaland west vanoti vari kudzidza zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzezveutano pamwe nekudzivirira kubata pamuviri sezvo vasingagone kuregedza bonde kana kuti abstain from sex. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vasikana nemadzimai aya vanove nhengo dzesangano resister to sister vanoti vari kudzidziswa zvakawanda zvinosanganisira zveutano, kusadanana nevarume vabvezera pamwe nekushandisa makondomu nekunwa mapiritsi kana kubayiwa majekiseni ekudzivirira kubata pamuviri nezvimwe zvinodzivirira kuti varorwe vachiri vadiki. Mumwe musikana wekukariba Ropafadzo Mugumbate anoti vari kudzidza kuti vasarorwe vasati vabvazera.
Isusu tiri mayange yao, sichangobo kuchukoro. Saka sister to sister, kuti batiro kuti saka sekuroro, oma early marriage, sichona oma problems, alisanga na honu wangu wakazi, hati nenge tina uki sister to sister, alatu sanga nwa na omu zimba, oma waru honzi, sani waru mesaka, chungo tpo shuzo, titingo ito, oma basa ya duksa, tisake joko manyanguro.
Mabasa alipuitwa nisanga na uli sister to sister, atendu kwa wona sandra chitika.
Inini nyaye madara ndakadzoti, ayo madara rukuya kwa tiri. Kuvana vadiki kuzoti bata pfungwa dzedu nayo like nezvima kuti tengera kanzisa kuti vana vechidiki vari kuda zvinana mazepi zvinana havasi kuda kukoshesa mari kuitenga zvine zvino asi vanoda mazepi kunyanya ndobva vatiti vanouya kwatiri voti approach vari kunzira yekuti pamari saka mari ndoyapinda mupfungwa dzedu tobva taona mudhara uye kuita wezera rangu ndomutora ndomugamuchira ndotanga kudanana naye ofichi hapana paanozoperera mukudanana neni andopedzisira asvika mukurara neni mukudii ndobva tasvika kuzoita nhumbu yekuenda naye kumudhara haabvume saka ndo zvimwe zvatakadzidziswa nzaiwa iwo uchirega kuchidanana nemudhara.
Muzvari chitsika vanoti vari kudzidzawo kushandisa madande mutande zvakanaka kwete kutsvaka zvevakomana.
Ndobva tadzidziswa zvekare zvesocial media zvanzi ano echidiki mafoni ndo akonzeresa ende isusu tisu wacho tiri kutopa kuti mafoni atiti atisvise pane zvakaipa zvese zvekuzodana nemadhara nekuzodana nevanhu vausingazivi unodana nemunhu pafacebook hautomuziva hauite se pandopatazidzanzi aiwa enda pasocial media unogugla zvechikoro kana uchiita zvechikoro.
Mukuru wesister to sister mudunhu remashonaland west Muzvari Olivia Modi vanoti vakasarudza vasikana nemadzimai emukariba sezvo zvakaonekwa kuburikidza neuwandu hwevana vasikana vari kusiya chikoro panzira kubva mubazi rezvedzidzo uye vasikana vari kuita vana vari vadiki kubva kubazi rezveutano.
Zvakatariswa izvo kuti mukariba district mune dambudziko remaschool dropouts machild marriages nemaearly pregnancies nehigh gender based violence kunyanya pakati pevanhu vane makore andataura nezvawa saka programu iyi iripo pakuderedza kuparara kweutachiona HIV kuderedza teenage pregnancies kuderedza maschool dropouts uyezve kuderedza njodzi dzinosanganikwa nadzo nevanasikana nemadzimai echidiki.
Muzvari Modi vanoti vanosangana nedambudziko guru retsika yevanhu venzvimbo iyi yechitonga isingaone kuipa kwekuroorwa kwemwanasikana asati abva zera sezvo vachimboripisana zvobva zvapera.
Saka kaucha iyoyo yavaizoripana nembudzi kana paine mwanasikana anenge aroorwa isusu tichitarisira kuti pakaitika dambudziko rakadaro mento anofanira kuripota saka mamento aisazoripota makesi akadaro nekuti inenge iri kaucha yenzvimbo iyoyo. Ndoma tambutika watakambo sangana nao. asi mukupedzisira wakazingivako ipotama.
Sangano resister to sister rinodzidzisa boka revanasikana nemadzimai vechidiki makumi maviri kwegore rose vachiita zvidzidzo makumi mana nezvishanu. Pari zvino vane mapoka makumi maviri. Zvidzidzo zvavanoita zvinosanganisirawo kushandisa mari nemazvo kana kuti budget uye kuita zvemabhizinisi kuti vakwanise kuzviriritira. Ndakamirira Studio 7 kuKariba, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti kunyange hazvo vanhu vachifanira kugara vakangwarira nezvemhando itsva yechirwere cheCOVID-19 inonzi Omicron, havafaniri kubva vanyanya kuvhunduka sezvo nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuita tsvakiridzo yekuona kuti mhando iyi inokonzera matambudziko akaita sei. Nyika makumi matatu nemasere pasi rose dzinoti dzave nemhando yeCOVID-19 iyi. Asi South Africa iri kushora danho rakatorwa neAmerica rekumisa zvarwa zvayo nezvimwe zvekuchamhembe kweAfrica kushanyira nyika iyi. Asi mukuru wesangano rinoona nezveutano muAmerica, Centers for Disease Control, Amai Rochelle Walensky, vanoti pakaiswa mitemo iyi vaizivikanwa kuti vainge vabatwa nechirwere ichi panguva iyoyo ndeve kuSouth Africa chete. Vanhu vakawanda muNigeria vanonzi vave kushandisa huni zvakanyanya sezvo mutengo wegas rinowanzoshandiswa wakawedzerwa zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kukonzera matambudziko mumweya wekufema uye kupa kuti masango agume ave magwenga. Vanorwira kodzero dzevanorarama neutachiwana hweHIV AIDS vanoti varapwi havasi kuwana rubatsiro rwakakwana sezvaimboitika makore apfuura, zvokuti vamwe vave kutadza kuwana mishonga yavo yakakwana. Izvo zviri kudzosera kumashure urongwa hwekuparadza denda iri panosvika gore ra2030. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Munyori wesangano reZimbabwe HIV AIDS Activist Union Trust, Amai Angeline Chiwetani, vanoti matambudziko osangana nevarapwi anosanganisira kutadza kuwana mapiritsi akakwana nekuongororwa huwandu hweutachiona muropa kana kuti viral load.
Kuti tibate target yedu yatiri kuti kupedza nyaya dzekuparara kweutachiwana mugore ra2030, tinoona zvisingazobatiki kana zvinotevera zvisina kuadreswa zvisiri kutevedzwa. Kuwanikwa kwematest kits chaiwo eHIV, nekuti patiri kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiwana ngavazive pavamire, vanongoziva chete kudurikidza nekunge vatestwa. Saka kana matest kits kosina, kutaura kuti 95 hatigoni kuibata. Tabva ipapo 95 yechipiri iri kutaura kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiwana ngavave pamushonga. Kana mishonga yacho ichimboita mastockouts, ichimbonzi hakuna mishonga, chimbomirai mozodzoka after 2 weeks, chimboendai munosvaka kwakati, izvozvo zvinototirakidza kuti hatigoni kuenda kunoricha chi the next 95, because the moment yekuti mishonga hakuna, hatigoni kuvavarira kana kuti titi regatingoti tombofanira kupai maparaseti muchikavhiridza kushayika kwamaARVs, hazvitopindirani.
Vamwe vanorarama nehutachiona weHIV AIDS vakaita sava Sebastian Chinaire vekuWarren Park D vanoti vave kutya kutaura mamwe marwadzo avanenge vachinzwa sezvo vamwe vakoti vasiri kuvabata zvakanaka.
Hakunetsa futi ndezvekuti izvo kana ivini ukaona combination yemapirizi acho isiko, vanongokutaura kuti enda unotenga. Havana basa kuziva kuti munhu uyu state yaanaye munhu anokwanisa here unotenga mapirizi kana kuti kwete. Taakuona kuti attention yataimbopuwa pakutanga tichitanga kuya mapirizi zvaungooneka here kuti izvo HIV is now a manageable disease, havachatipa attention yavaipa kubvira pakutanga paya.
Asi Amai Chiwetani vakurudzira vanorarama neutachiwana hweHIV kuti vasatye kutaura mamwe matambudziko avanenge vainawo nekuti anozokanganisa utano hwavo zvakanyanya.
Dambudziko rekushayikwa kwemishonga kuzvipatara rinoda chete rinokwanisa kuzivikanwa kana vanhu vakaripota kuti taurira kuti chipatara chakati ndashaya mushonga yakati, chipatara chakati ndashaya mushonga yakati. Vanhu vedu vakawanda vanongoti akasvika pafacility akanzi mushonga hapana, opangoita uteno vozodzokera.
VaBenjamin Mazhindu vekubudiriro varikuchema-chemawo kuti dzimwe nguva varapwi vanopiwa mishonga inokamurwa kubva mumabhodhoro zvokuti haapedzi mwedzi.
Mishonga inowanikwa yakasiyana-siyana. Mimwe inenge isina kukwana, mumwe unenge asina kupuwa mishonga yake yakakwana, onzozoya kutora mawiki anotevera. Vamwe vanovhurikawo chibhotoro vachipiwawo mishonga isingakwanisi mwedzi yakati wandei.
Amai Chiwetani vanoti mapiritsi ezvirwere zveshuga, high blood pressure, asthma nemagomarara akasiyana-siyana anogona kunge achivhiringa hutano hwevamwe varapwi nokuti anogona kunge achikurira mishonga yeHIV AIDS. Pari zvino vanorwira kodzero dzevanorarama nehutachiona hweHIV AIDS vanoti mari zhinji yave kushandiswa mukurwisa chirwere cheCOVID-19, izvo zviri kupa kuti rubatsiro rwemari yekurwisa HIV hudzikire. Asi vachitaura pazuva rekucherechedza vanorarama nechirwere ichi, mutevedzeri wegurukuta rezveutano Dr. John Mangwiro vakati hurumende iri kufara rwayakaendesa mukurwisa chirwere cheHIV AIDS. Vanoti izvi zviri kuonekwa nekuti huwandu hwevanhu vakuru vatsva vari kubatwa nechirwere ichi hwakaderera nezvikamu zvinodarika makumi mana nemaviri kubva muzana, kana kuti 42.1%, zvikamu zvinodarika makumi maviri nemaviri kana kuti 22.4% muvana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Kunetsana pakati pevatungamiri veZIFA neveSports and Recreation Commission kunonzi kwavekanganisa gadziro yemaWarriors yemakundano eAFCON 2022 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Kunetsana pakati peZIFA neSRC kuchiri kuenderera mberi, uye SRC yakanyorera FIFA tsamba ichizivisa nezvekumisa bhodhi reZIFA basa. Nekune rimwe rutivi, ZIFA mutsamba iri mumaoko eStudio 7 yakakwirawo kudare reAdministrative Court ichipikisa danho reSRC rekumisa bhodhi rayo basa. Izvi zvave kukanganisa zvikuru gadziriro yemaWarriors. Maneja wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti chikwata ichi changa chifarira kupinda mukamba musi wa15 zvita, asi izvi hazvichakwanisika nehondo dziri kuitika pakati peZIFA neSRC idzi.
Taitarisira kupinda mukempi musi wa15 December, asi nezviri kuitika nguva dzino idzi pakati peZIFA neSRC zvakuita kuti timbochinja marongero atanga takaita kuti
vamupandare. Vanoti chikwata ichi chave kuzoungana zororo reKrisimisi rapera, uyezve hapasina nguva yekutamba mitambo yekuedzana masimba sezvavaive varonga. Asi vamupandare vati vachanotsvaga havo zvikwata zvekuedzana nazvo masimba vasvika kuCameroon.
Tiri kutarisira kuti after Christmas kana zvichiita tongoenda kuCameroon, tobva tagarira ikoko totsvaga kuti mitambo nedzimwe timu dzisiri mugurupu nesu totamba nadzo tiriko kuCameroon ikoko, kusvika mazuva edu ekuti titambe mutambo weAFCON akwana tiriko kuCameroon.
But ivo kunyange hazvo Zimbabwe isati yave nemurairidzi, vakaendesa mazita evatambi makumi mana sezvakatarwa neveCAF apo pachasarudzwa vatambi makumi maviri nevatatu vachaenda kuAFCON.
Takaendesa mazita evatambi 40 musi wa15 November, iro rinova zuva ranga rakatarwa neCAFU kuti mateams ese achange achitamba kuCameroon anga aendesa mazita avo 40, apo pachazosarudzwa 23 avo vanenge variko panotanga mutambo.
Vatambi ava vakasarudzwa naNorman Mapeza, uyo airairidza maWarriors mazuva ake basa asati apera. KuAFCON, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa che Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron, uye tichazeyawo nezverufu rwemurwiri wekodzero dzevanhu Dewamavhinga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 Mpalakazi 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
le bayithi fourth wave khanya inamandla kakhulu, liyaxwayisa ke ukuthi lingabe lokhe lihlangana liphefumulelana liduze lingagqokanga amamaski lokungahlanzi izandla. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lingahambi liyenza isiminye eminye lapho kulabantu abaningi khona. Lingaqali mahlabezulu sesisengozini embi kakhulu.
Ngokuqhamuka kumkhakha omisha we-Omicron obikwa usukona eZimbabwe, abantu baxwayiswa ukubana baziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa i-coronavirus.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavhinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu. Ustruggle isilwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule udana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu, uMnumzana Dewamavhinga. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini awesuka ndawana yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umqondisi obona ngehlelo ezokumelana le-COVID-19 eZimbabwe uDr. Agnes Mahomva uthi okwamanje izethekeli loba abaphindela ekhaya abakaqalisi ukubanjwa ngamandla okubana bahlolwe ukuthi balalo kumbe hatshi nigciwane le-COVID-19 lapho besehla indizamtshina kumbe emngceleni yelizwe. Uqhubeke ethi lesiqondiso sokuthi bahlaliswe bebodwa okwensuku ezilishumi bengahlangani labanye ku-quarantine laso kasikaqali ukusebenza. Kunje ngokutshona kwelanga la izolo kuhlolwe abantu abedlula amakhulu amahlanu 523 abatholakale bele-COVID-19 kwafa oyedwa. Inani lasebetholakale beligciwane leli lokhu laqhamukayo elizweni selikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 139,046, okulinani eligoqela inkulungwane njalo ezedlula ikhulu 128,868 zabaphepha kulomkhuhlane. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo uDr. Solwayo Ngwenya kwayisa abantu kubana baqhubekele phambili belandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lomkhuhlane njengoba lo mkhakha omutsha owe-Omicron ubikwa usukhona eZimbabwe njalo usidla ubhedu.
Yebo mahlabezulu, lokhu ukuthi ngilazise ukuthi sesisengozini embi kakhulu umkhakha lo we-Omicron lo i-variant entsha le-coronavirus. Ubhubhane lolu lubi kangaka, kukhanya solumemetheka kakhulu, solulamandla okwedlula konke lokhu esaqalisa sikhuluma ngenhlandla lezi ze-coronavirus ezidlileyo. Le bayithi i-fourth wave ikhanya inamandla kakhulu, liyaxwayisa ke ukuthi lingabe lokhe lihlangana liphefumulelana liduze lingagqokanga amamaski lokungahlanzi izandla. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lingahambi liyenza isiminye eminye lapho kulabantu abaningi khona. Lingaqali mahlabe zulu sesisengozini embi kakhulu. Amalanga la abuyayo lamaviki la abuyayo abantu abaningi sabesisengozini. Yikho siyaxwayisa ukuthi litshintshe izenzo zenu elizenzayo. Lizama ukuthi bona ukuthi ingozi le esibuya esilandayo le. Nxa singananzelelanga iza kuqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Lo bekungu-Dr. Solwayo Ngwenya wesibhedlela sempilo kobulawayo. Isizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewa Mavinga. UThuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe ezisuka enhlanganisweni ezizimeleyo labantu nje sebechaza umuyi uDewa Mavinga njengeqhawe lezamalungelo oluntu. Umgcinisihlalo webandla leMDC Alliance kwele South Africa, uMnumzana Trustin Ndlovu, uthi akulahlekelwanga iZimbabwe kuphela kodwa uluhlu lonke lwezansi yezwekazi leAfrika.
UDewa Mavinga bekuyiqhawe lethu, isigayigayi somzabalazo. Bekuyindoda beyimele amalungelo eluntu. Bekuyindoda boyithola kuzo zonke indawo la kukhulunywa khona ngamalungelo, la kukhulunywa khona ngokuthi abantu kumele bangene kanjani enkululekweni entsha eZimbabwe. Indoda boyithola ku-United Nations, ungayithola ku-SADC nakuma-Civil Society. Indoda beyithembekile, beyikhuluma ngokuzinikela, ngokuzikhandla.
UMnumzana Brian Muziringa owabalekela ukwephulwa kwamalungelo akhe eZimbabwe uthi akasazi ukuthi sebezalwelwa ngubani.
Siphethwe ne-sad news phezu kwe-death ka-comrade Dewa Mavinga. Asazi ukuthi sizothini, but yena uDewa, comrade Dewa Mavinga, wayincedisa abantu from Zimbabwe and different countries. It's not easy ukuthi abe repressible. Very sad news as.
Ngakwelicela uMnumzana Nkosilathi Ncube uthi uMnumzana Mavinga ubengubizwa sabele yonke indawo lapho bekulwiswa khona ezoncindezelo.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu kustruggle silwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Inches asithi yena othi basele bethidibele.
Bekasiduduza kabi ukuthi siyenze umsebenzi wamalungelo abantu, sinefocus njalo nje futhi sibe abantu laba bangathandi ukuba corrupt noma ukwenza izinto nendlela ingasiyo.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini beinternet zigcwele ngamazwi enduduzo avela kulabo abebesebenza lomuyi. Labanye abazi imisebenzi lempilo yakhe. Isikhulumeli semuli yakwaMavinga ovezwe kuphela ngokuthi umfowabo uPanashe ubethembisile ukuthi uza kwethula umbiko ngamalungiselelo omngcwabo kanye lokuphendula umbuzo obumayelana lembangela yemfa, kodwa lo mbiko ubungakethulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Kumalo.
Izakhamizi zakobulawayo zithi udubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza lapho maye ezambuzini awesuwa ndawana yonke ngokunye sokubanga ngamandla okuqhamuka kwesihudo leminye imikhuhlane edolobheni leli. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu ongene ngolwesihlanu eplazini elathengwa uMnumzana Siphosami Malunga labanye bakhe uthi akasuki esidakeni farm eNyamendlovu ngoba unikwe ingxenye yaleli plazi nguhulumende. UMpofu uthi izisebenzi zakhe kunje sezilima kwenye indawo yeplazini leli elathengwa ngomnyaka 2017 nguMalunga usoma bhizimisi umnumzana Charles Moyo. Lo mnumzana Zefania Dlamini ingcwethi kwezokulima njalo ofundisa eNational University of Science and Technology iNUST. Umalunga umntakamuyi Sidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe wangcwatshwa emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare. Umpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ule ncwadi ayinikwa nguhulumende emvumela ukubana athathe ingxenye yepulazi leli.
Uthi esintwini ukuthi ungayizwa siduma kakhulu isizadabuka.
Yes.
Engadeleli. Yena ngumuntu womthetho nxa kuthiwa uloliloya. Kahamba kwenza ngomthetho osemabhukwini kahulumende kumbe welizwe. Nothi uthi abesihlambaza so. Ngokuthi uzaba le problem yokuthi even asebenze nzima nxa esithi ngeyakhe iplazi yami.
Ye, ngokutsho kwakhe uthi walithenga iplazi leli kumlungu elama business partners amabili.
Ngalethe incwadi zonke zonezo azinika iministry. Ngasithe esigila ngakho lokhu sithina sigila le ministry. Kathesi kutangi lama plazi njengokufiphena. Kahamba abathengisa ukuthi iwaphi amaplazi akhona. Yazi ukuthi umuntu olamange ngumntwana ongaka then kutsho ukuthi vele somebody ongathi ungekho credible. Angela plus nanxele plus gali display njenge offer letwa ilokuzayo. Aso sithuta somuntu ngiyenza into esemthethweni and azange ngenza into yokuganga. And asifiso samuntu ngenza into yokuganga.
Yes.
Yes, izinto esemthethweni ngabe kangenza into esemthethweni ngabe kangikho lapha enkona. Kodwa ukuthi yena azame ukuqasa ukundihlambaza ukuthi yena athenga abantu ukuthi benze konke sekwenza kuzamhlupha phambili.
Singathi vele awuphumi khonapho sungenile sungenile.
Ah no, mina zakhishwa nguhulumeni. Ngaphuma entweni engayi-applyela kudala-dala. Banginika, ayisimi ngedwa kulantu abaningi abaphakathi lapha. You see, so uhulumeni ngiyozangikhipha nxa esevumela lo malungu ukuthi yena iplazi likamalungu. Angikholwa ukuthi likamalungu. Mina ngangingumgadi ngahlala isikhathi eside lapha. Ngiyalazi, ngiyakwazi ukuhamba njani. Ngiyabazi labosundelisi, ngiyakwazi ukuthi ulokuzeni uwaramba wezani yakwazi konke engangenzi isithutha sozithutha ngikamkavela kuphunywa laphana nxa esithe ca abantu kuzaphunywa njengoba enethembisa ukulwa kalwe thina siza kwenza landela umthetho esiwunikwa nguhulumente.
Umnumzana Obert Mpofu nobhala weZANU PF ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Abanikazi bepulazi leli bathi bakhangelele ukuba baphanyeke udaba lolu emthethwandaba kunsukana ezilandelayo. Isithunywa somthethwandaba sisanda kuzama ukususa umnumzana Dumisani Matsivanyati epulazini leli. UMatsivanyati wangena esidakeni farm esithi laye wanikwa imvumo nguhulumende ukubana athathe ingxenye yalo. UDlamini uthi baningi abafuna iplazi leli lapho abalima khona amatamatisi lokunye asebekuthengisela uZulu.
Iplazi leli saziswa ukuthi lathathwa nguhulumende nyakenye. Lathathwa ngokungekho emthethweni ngoba thina njengabanikazi asaziswanga ngenjongo yokuthi selithathwa. Sabona ngabantu beMinister of Lands lonyaka ngoJuni sebethwele izikhonkwane bequma iplazi. Kuthiwa liqunywa nje liphiwa abantu abangu-14. Labo bantu kabaqanjwa ngamabizo. Sibabona nje sebengena bephuma eplazini lethu. Abanye sebesakha izindlu, abanye sebelima, abanye bangabaphambula amanzi esiwapompayo sithelela ngawo izilimo zethu. Lokhu sokusiphambanise kakhulu sesehluleka lokuthi silime ngendlela ebesihlele ngayo ukuthi sizalima lonyaka.
Ye, baba Dlamini bangene nini vele khonapho eplazini?
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngolima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba ukukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo.
Umnumzana Zevaniya Dlamini ngomunye wabathenga iplazi lesidakeni farm eNyamendlovu. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sokuqhamuka kumkhakha omutsha owe-Omicron. Ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusetshenziswa kwezidakamizi ikakhulu kwabasakhulayo osokuphazamisa isizwe lemdene, abezempilakahle labo sebekubone ufanele ukuphatheka kumikhankaso yokunikeza ulwazi lokuhlola lokucebisa uzulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ezibona ngokuhlolwa kwabasebenzisa isidakamizi bathi sokulumkhuba omubi abawubonayo uphakile eZimbabwe, ikakhulu kwabatsha abasebenzisa isidakamizi ngokuhlanganisa imithi lokunye ukuze badakwe kakhulu. UDokotela Nkululeko Dewa okhokhela enye yenhlanganiso ezikulu umsebenzi eyeRua Inner City Mission uthi lokhu kusuka kudale inkinga.
A lot of active users apparently develop some secondary complications due to exposure to drugs.
Abasebenzisa ama drugs abaningi bagcina besiba lama complications athile ngokuhlala bewasebenzisa.
Uthi kanjalo kuqakathekile ukuba abantu benelise ukuhlolwa ingakhulu bengaba lezitshengiselo zokwehluleka ukuphila kuhle bengathathanga okudakayo lokho ukuze bethole usizo. Kunje uthi inhlanganiso yakhe isimanyene lesibhedlela esikhulu seParktown Hospital emzini weWokuta Falls eHarare ukuba belwisane lalolu dubo. Umongikazi omkhulu oqondisa umsebenzi wokucebisa engu-lead counselor uSister Hendrina Chitsama uchasisa ngabakwenzayo.
Counseling, we are doing it free for the first sessions, but ongoing we encourage.
Senza i-counseling mahala okwamanje kubanga lakuqala siphathise sebeku rehabilitation.
Uthe kulo msebenzi sebenelisa ukuphathisa imuli eziningi njalo bengena lasesikolweni. Ethi balakho njalo ukuyaphathisa lapho ababizwa khona ukuba bebuye ezindlini zabo ukuphathisa. Ethi esigabeni sakuqala kukuhlolwa balakho ukuhlolwa bengabhadalisi kodwa bengaba lembadalo encane engadingakala ngesikhathi lapho kuyabe kusilela imitshina khona. Uqhubeka ethi kulokho asebethe bahlangana la kho kukhomba ukuba lolu dubo luhlasela abantu abatshiyeneyo.
The ages that are mostly affected from our experience is now 18 to 50 years.
Abakulolu dubo kakhulu ngabaphakathi kweminyaka engu 13 years kusiya ku 50 years.
Umnumzana Albert Mazulu olwela amalungelo ezakhamizi zeHarare uthi lolu ludubo asebelesikhathi belisana lalo. Ethi ludinga ukusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezijeneyo zempilo ukuze luqedwe.
Ngoba singakhangela siyabona ukuthi abanye sebephambana lengqondo, abanye sebegcina begula sibili ngendaba yama-drugs. Sifisa ukuthi ngabe even abezinsonto bengeze intshumayelo lemfundiso mayelano lezidakayo lokunceda ikakhulu abatsha.
Ingcitshi zithi izizathu zokusebenzisa izidakamizi ziningi kakhulu ezigoqela ukulingisela abanye, ukuyengwa, ukusilela kwemisebenzi, ubuyanga, ukufuna nje ukuzama okwenziwa ngabanye lokunye. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba izidakamizi esisetshenziswa ngabantu abaningi zigoqela ezihotshwayo ama-inhalants, umtoriro, i-crystal meth, imithi yokwelapha inhlungu yama-painkillers, i-tick, i-cocaine, imbanje ezibhenywayo lezifakwa ekudleni, imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba ikuma-prescription okuthiwa ngama-prescription drugs, Abezempila kahle bathi sebenanzelele einye into edanisayo yokuthi amantombazana amaningi lawo asesebenzisa okudakayo agcine sehlukunyezwa ngokwecansi kumbe ukudlwengula. UZulu agcine sebabona njengabantu abangelambeko inkanti kungayisikho ubona labo bedinga uncedo. Uhulumende uthi uselunanzelele lolu dubo ngakho ke usethatha amanyathelo okubumba ikomiti ehlanganisa ke abengatsha zakhe ezehlukileyo i-interministerial committee yabaphathi ntambo ezahlolisisa lolu daba lwezidakamizi osoluphazamisa ikakhulu abatsha abayinsika yelakusasa yelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inkokheli zomdabu labalimi basebulilima bamukele ngenjabulo uhlelo lwentwasa olokubatholisa inhlanyelo lomvunjiso bethu lubasize kakhulu ngoba bebengenelisi ukuthenga inhlanyelo emavinkileni athengisa ezowulima. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esebulilima.
Abalimi bebulilima njengabo bonke elizweni jikelele sebephakathi kokulima ngoba seliqalile izulu ukuna njalo bathole inhlanyelo phansi kohlelo lweintwasa. Unkosikazi Sifiso Moyo ebulilima uthi isimo emangweni wabo sihle kakhulu ngoba balungiselele abalimi abanengi bachayile ugajopo.
Emasimini khathesi sikhangele ukuthi izulu liyana sichayile ugajopo owamagodi sikhangelele ukuthi nxa lingaqhubeka lisina lisiya phambili sizathola futhi. Inhlanyelo siyitholile eyama ekuhulumende usiphile lekonke lefertilizer. Ngithole ama 5 kg yamabili awenhlanyelo awumumbu, ngazothola i 5 kg yendumba, ngazothola i 5 kg yamazambane, ngazothola ibhinzi zenkomo.
Unkosikazi Sibongile Nkiwane osuka eThekwane uthi sebenzile konke okusemandleni abo elethemba lokuthi kuzaba njenganyakenye lapho abathole inhlanyelo phansi kohlelo lunye.
Hayi, mina emasimini amandla hlupho ngingazi abanye, kodwa kimi hayi noma lingabuyanza kukhulela lukhula ngiyazilimela. Ngumama wafundisa ukuthi lima inhlanyelo yokulima siyiphiwe ngabalimisi ekagajopo, kodwa mina yile yami esintu. Mina ngikhanya ingcedile ngoba lo mnyaka ophelile ungcedile ngibe ngumama sibithi hayi intombi.
Kodwa unkosikazi Samaria Nkomo esinye njalo isakhamuzi sebulilima yena ukhala ngokuthi ayitholileyo inhlanyelo iphehliwe.
Hayi, inhlanyelo ngiyiphiwe sibili but iphehliwe. Ikho ngikhala ukuthi ngenxenye yafaka lapha ningamili anti ngokuphehlwa kwayo. Ngisiphiwa 10 kg inyawuthi le cowpeas le spray.
Ukhansela kawa 21 kondiweni unkosikazi Nani Ndlovu ukhala ngokuthi akakalutholi uncedo phansi kweintwasa.
Inhlanyelo siyitholile but yamazambane esikade siyikhangelele sibi kakhulu asiyitholanga. Esiyitholileyo yonke leyinye besivele siyithenjisiwe siyitholile ngaphandle kwemazambane le-sunflower esingakakutholi ammonium nitrate. Besizama ukuthi sibe sikhuluma labalimisi bethu ukuthi nxa kungabe ikhona ama-inputs lawo aphangise ukubuya ngoba izambane lifanele lihlanyelwe right at the beginning kuze livuthwe.
Unduna Jabulani Ndiweni Mphini uyaluncoma okwamagama uhlelo lweintwasa.
Ya kakhulu and sibona lwenza kahle kakhulu because most of them bathi hayi kuyathola uyenza uthola amabele amaningi lana ukulima nge-tractor. So whereby it reduces ama-cost. So you are happy about uhlelo lwefumbuza. So I think it's helping a lot. Abantu bazuza kulo. So inhlanyelo sebeyitholile, sebeyifakile phansi and the program is progressing smoothly.
Unduna Gandani Mikhawu Zenzo Magutshwa ukhala ngokuthi iningi alikatholi inhlanyelo lomvundiso emangweni wakhe.
Hawu, ukulima kasikaqali sejoba izulu liphuzile kukhona li inhlanyelo sisayikhalela ngoba abantu bebengazuzanga okuqondileyo. Isikhathi esiningi yayiphuze inhlanyelo ukubuya singazi lonyaka kumbe sizayaphakisa ukuyizuza. Abantu ekulimeni bazibisele. Ngikhuluma ngisezenje nje laba bamagodi vele sebehlanyele Leli zulu liqalise ukuna isanyana siphasi sinethemba ukuthi izaphuma akusoze kubotshakala ihlanyana so sisacela ukuthi laba benelisayo ukuthi bangasicedisa ngezihlanyelo bancedise ngokuthi ifike masinyane ebantwini wayisebenzisa isikhathi sesekhona.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima i-Agricultural Rural Extension Services yilo oluqhuba lolu hlelo labalimisi ezweni lonke lapho abantu abadlula izigidi ezimbili sebethe bafundiswa ngohlelo lwe-intwasa batholiswa inhlanyelo lomvundiso kanye lemithi ebulala imihogoyi emizameni yokumelana lokuguquka komumo womkhathi osokukhathaza abalimi ezweni. Ngimele iStudio 7 sebulilima ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo sebephange bazitholela isipho sekhisimusi abalendeli beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum lona eliphakamise ingezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngokwesibili kubeqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup selokhu lomncintiswano wavuselelwa ngomnyaka 2014 njalo umqeqeshi walo uNorman Mabheza ubonge kakhulu abalandeli baleli qembu ngosekelo lwabo.
Kuba landeli bethu ngithi ngihlala ngisitsho ukuba bayinsika yethu selokhu ngafika kuleli qembu sasilimuli eyodwa njalo isicoco lesi sipho sabo sekhisimusi.
Ngokwesithathu kuba zombili i-FC Platinum lenkezi Platinum Stars zifinyelele kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup njalo elenkezi ilo eliphakamise inkezo ngo-2016 ikanti nyakenye linqotshwe ngele Highlanders nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lithole inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola aseMelika ngokunqoba elikwenze kumncintiswano walo nyaka weChibuku Super Cup. Kusithi elenkezi Platinum Stars lona lithole inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Amaqembu aphelele kusigaba sesemifinal lele Cranbourne Bullets kanye lele Dynamos wona athole inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu. Kusithi lawa aphelele kusigaba se-quarter final athole inkulungwane ezilishumi lanhlanu. Amaqembu alichumi aphelele kusigaba sezibaya wona athole inkulungwane eziyisikhombisa. Umdlali weqembu le-FC Platinum uBrand Banda nguye okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kufinal njalo uthi bazabopha ziqine ukuze la kumidlalo yeligi kube yibo abaphakamisa isicoco.
Esiza kwenza ukuba sizasebenza kanzima njengalokho esikwenza kule mncintiswano okudale ukuba siphakamise inkezo yeChibuku.
Iqembu le-FC Platinum yilo elicine ukuphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2019 njalo bese lileminyaka emithathu ilandelana lokhu lisiphakamisa okutsho ukuba yilo ebelimela ilizwe ngokumncintiswano we-CAF Champions League. Ukunqoba kwinkezo yeChibuku kutsho ukuba iqembu le-FC Platinum selithole ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Imidlalo yeligi iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho yabe ingena khona kuviki yesithathu njalo kulomdlalo owodwa ozadlalwa phakathi kwele Harare City kanye leleyada. Eminye imidlalo yeviki lesithathu yePremier Soccer League izadlalwa ngomgqibelo ukuthi eminye yakhona iza kuba khona ngesonto. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Bazitholela isipho sekhisimusi yabalandeli beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars.
Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiba lolu daba ngokugcweleyo. Singekehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-Omicron obikwa usukhona laseZimbabwe. Abantu baxwayiswa ukuba nabaziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa i-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe sezithule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo besaziwa ngokulwela amalungelo oluntu, uMnumzana De Wamavinga. Izakhamizi zakobulawa izikhala ngodubo lokudubuka kwempompi yezithwala amanzi alengcekeza alalawo aphuma ezambuzini awesuwa ndawana yonke. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Umpracticist Jeremiah and City asidibaneni njalo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lila.